taona judge justice kwenda abachi dismiss a case ya Obadiah Moyo abavanwa former minister of health bachiti nyaya yavo mamirira ngekaita pakunyorwa yenge isina kumira zvakanaka and ayanga isinga buditsi kuti vangave vangapara mhosva yakaita sei ndosaka judge vazopa mutongo uyo vachitasa mapepa acho akanyorwa nemapurisa akazoiswa kucourt achinzi anga asina kumira zvakanaka and ndosaka pazoitwa mutongo uyo wokukwasha pachirungu this charge.
Mutongo uyu unorevei
process yekukuta kwash charge i process inoitwa ku court na judge Magweta apo kana ne kunyorwa kunenge kwakaitwa iyo yatingati charge sheet nyaya yacho yedzimosva saka charge sheet inenge yakanyorwa munyororo wokuti kuda unenge usingabuditsi nyaya yacho zvakajeka kuti ivo vanenge vachipindura vachidi kudi saka ndosaka high court yazopa mutongo iwo kuti manyorero angakaitwawo nyaya iyi pama charge sheet yayo panyaya pama paper eku court angakusina kumira zvakanaka
vamasiye tingati va Obadiah Moyo vakawanikwa vasina mhosva here
izvi hazvo hazvirevi kuti va Obadiah havana mhosva iri kunzi vaunzi vakapara ku misuse 60 million iyo ya inyaya yekuti kana mapurisa akada kuita basa rao nemazvo vanofanira kudzokera zvekare vononyora mapepa anozoenda kucourt anganzi charge anonyatsa kubuditsa mhosva chaiyo chaiyo yakanangana neva Obadiah.